Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitete nyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 20/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa asi kwete dzekuumba hurumende yemubatanidzwa. Vanhu vemuZimbabwe vanonzi vari pakati pevanhu vasina mufaro pasi rose. Vanopikisa muSouth Africa neKenya varatidzira nhasi nekusafarira kwavo utungamiri wenyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa avo vanga vari muchinoi kuMashonaland West nhasi vati vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvakakurudzirwa naIshe Fortune Charumbira asi vati havana hurongwa hwekuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Chinoi vatamisa vatarisire mukana wenhaurirano dzekuumba hurumende yembatanidzwa mushure mesarudzo sezvo vari kutarisira kukunda zvine mutsindo. Vatamisa vatiwo bato ravo rinoda runyararo munyika vachiti riri kupinda musarudzo nemaoko asina ropa.
We do not want to go into this new republic with hands that are dripping with blood. Ende musati tichimba izvozvo kwatinoti hatina bakatwa. Udane musere, hatizipa zvinowanikwa. Tiedzito zvapo hazvinowanikwa. Kana kutova nazvo, the path of violence, the path of bloodshed, the path of anarchy. This is not a sustainable path. Ndosaka kutoyana pamaitiro edu, tinochema, tinozhamba, munyika medu maizvozvo.
Makurudziro yakaitwa nemukuru wemadzishe vaFortune Charumbira yekuti vachamisa vataurirane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachamisa vati vakagadzirira kutaura navamunangagwa pamusoro pematambudziko akawanda ari munyika asi hazvireve kuti vanofanirwa kuwirirana chete.
Ko ndinogara ndakataura ka kuti nyika ndeyevanhu veZimbabwe, tiri vanhu vamwe chete. Kutaurirana kwakanaka, hapana chakashata. Zvanza zvinogezana. Hakuna mutumbi unofamba usina makumbo. Makumbo maviri. Haisi ZANU-PF chete. Nesiwo CCC. Zvanza zviviri zvinovaka nyika. Hachisi ZANU-PF chete. Ne CCC. Saka mashoko ekuvakana, ekuumbana, ekusumudzirana akakosha. Ngatitaurirane. Hazvina kuti kana unakataurana vanowirirana. Chero mukasawirirana munosvika pakuti honga hatina kuwirirana asi munewoona kumwe chete. Ndosaka maziso ari maviri kubatsirana. Ari rimwe rokuna kusaona zvakakwana. Rinogona kuita utare.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai zembe vanoti mashoko amambo Charumbira ekuti vachamisa navamunangagwa vataurirane hana musoro vachiti zvingadai zvakaitwa kare kwete iye zvino pamberi pesarudzo. Vazembe vanoti vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wavo wekusarudza mutungamiri wavanoda.
Pane zvovovhunduka zvavanoona zviri kwavari ngavatotiudza. Asi nyaya ndeyavanhu, bindura zvino haimiri, nyika vanhu haimbomiswi nokuti ninguva zoti zvinoda vanhu ndozvichaitwa mukiribidi yavo yose yokuda kubata pfungwa dzavanhu nokutorera vanhu mavhoti avo nokurambidza zvose zvichaparara shoko ravanhu ndivo varidzi upenyu nyika vanhu haazi munhu mumwe aa tose tisi nyika
hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba kuti tinzwe divi ravo asi vakamboudza vatori venhau kuti kana vachamisa vachida nhaurirano vakasununguka kubatana nevamwe mugungano repollard asi vachamisa vakanga vatsika madziro vachiti havapinde mugungano ravanoti nderekutungana kwembudzi iri mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri vacolin mapfumo vekukaroi vanoti vabatisisa mashoko avachamisa ekuti nhengo yese yebato ravo inofanirwa kunyoresa vamwe vanhu vashanu
vose vechidiki vese vanofanira kunorejista kuvhota ndoo mashoko edu sevechidiki vese munhu 1 akarejista 15 its 1+5 and then separate zvataurwa zvemari forms zvataurwa zvecandidate zvataurwa zvese but ishiripo ndeye kuti mukomana ngaapinda
vachamisa vanga vari muchinhoi vachisangana nenhengo dzavo vachivazivisa neurongwa hwekusarudza nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzeparamende senate nekumakanzura ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
zvichakadaro mutungamiri webato riri kutonga rezanupf vaemarson munangagwa nhasi vari kutungamira musangano webato ravo repolitibureau uri kuitirwa kumuzinda webato iri muharare dare repolitibureau riri kuzeya zvarakaturirwa neelections directorate iyo yange ichipenengura mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari dzebato iri kana mazita atenderanwa pane vachabvumidzwa kukwikwidza vamunangagwa vanozotara zuva richaitwa sarudzo dzacho Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzisina mufaro panyika dzepasi rino dzakaongororwa. Dzimwe nyika dzisina mufaro dzinosanganisirawo Sierra Leone neCongo. Nyika dzine vanhu vane mufaro dzinoti yekutanga Finland ichiteererwa neDenmark, Koya Island, kuchitiwo Israel pamwe chete neNetherlands. Sangano reSustainable Development Solutions Network ndiro rinoburitsa gwaro iri pazuva ranhasi reInternational Day of Happiness rinova zuva rinocherechedzwa musi wa20 kurume gore rega rega. Izvi zvinotevera ongororo dzinenge dzaitwa nemasangano akaita seGallup, World Poll nemamwe. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vane muonero wakadai ndiamai Christina Mparadzi, avo vane makore 40 nemapfumbamwe ekuberekwa. Amai Mparadzi vanoita zvokutengesa zvinhu mumugwagwa mumusha unogara veruzhinji weHopley kuchamhembe kweguta reHarare. Amai Mparadzi vanoti vane vana vanomwe uye ishirikadzi mushure mekufirwa nemurume wavo mugore ra2010. Amai ava vanoti vari kunhonga svosve nemuromo uye mapurisa ekanzuro haana tsitsi navo nekuti anovashungurudza pavanenge vachitsvaka cheuviri mumigwagwa mavanotengesera.
Hatina mufaro kana mhuri dzacho, hatichatoziva kuti tinodziraramisa nei, hatisi kutoziva kuti tinodzipei nekuda kwekuti tiri kugara tichimhanyiswa mumugwagwa. Vanotiwo mablack boots, vanotiwo vekanzuro varaundi pacho vachiuya, ende kana vauya havanei nazvo, kungobhutsura zvinhu kana vakaukatiza ukasiya zvimwe vari kungotora vachikanda mumarori.
Vajaulani Chikomwe, avo vane makore 46 ekuberekwa, vanotiwo havana mufaro neupenyu hwavo.
Kucherechedzwa kwezuva reInternational Happiness Day chinhu chakanaka chinenge chichikurudzirika, asi kana tichitarisa isu sevamavhenda vanhu vanotengesa nevanorarama nebasa reinformal economy, chekufara nacho chaicho hatina.
Mumwe mugari wemuHarare vatafara nyamunga vanotiwa vaone kukosha kwezuva reInternational Day of Happiness vachiti vanongoisa tarisiro yavo kuna Mwari vachizvinyaradza nokugara vachinwa hwawa.
Chiri zvazvakaoma asi nyika iri topemberera zuva iroro nyika dzinenge dzichipemberera nhamo inhamo hakuna asiri kutambura asi Jesu achationa chinomuzira Jesu.
Asi vaCrispin Chinyani avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vanoti ivo vagere tatata nekudaro vanopemberera zuva reInternational Day of Happiness.
Tinokwanisa kutombozviriritira tisina kana mirizhonga kana kuti chichi munyika medu, saka tongoti muZimbabwe pari zvine zvinhu zvedu zviripoda zvaenda zvakadaro.
Asi chipangamazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti ivo kufara kwevanhu kungaita kuti vapemberere zuva reInternational Day of Happiness kunenge kuine chekuita nemamiriro akanaka eupfumi hwenyika.
Ikonomi kana iri kufamba zvakanaka inoita kuti mabasa anga aripo uye kuti munge mune stability. Saka izvozvo zvinobatsira kusimudzira mufaro wemunhu wega wega. Saka kana ikonomi iri kusangana nemachallenges zvinoaffecta kugutsikana nekufara kwemacitizens.
Chipangamazano musangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti hapana chekufarira zuva iri muZimbabwe sezvo vanhu vakawanda vari kuyaura nenhamo.
Zuva ratingatoriti zuva rekusuwa nekuchema nekuungudza nekuti vana veZimbabwe vatambura kubva nyika ino ichitorwa nevarungu kusvika 1980 hurumende yevanhu vatema ichipinda musimba kana kuti mukutonga kusvika pari nanhasi vana veZimbabwe vanotambura, vana veZimbabwe havana chikafu.
Asi umwe wechidiki muZANPF vataura ikandishaya vanoti pane zvakawanda zvinoita kuti zvizvarwa zvenyika zvipemberere International Day of Happiness.
Zimbabwe inokodzera zvikuru kwazvo kufarira zuva irori reInternational Happiness Day nechikonzero chekuti kutoti tinzi Zimbabwe ikoko zvakaunza mufaro muruzhinji. Ndosaka makaona mugore 1980 vanhu vakafara vakazara mugwagwa vachipembera. Saka chekutanga chinofarira vana veZimbabwe ndechekuti muZimbabwe mune kuzvitonga kuzere.
Mashoko avakandishaya anopesana nemaonero aamai muparadzi avo vanoti ivo nevamwe vazhinji munyika yese vaneta nekukanga waya.
Ndinonofara seiko ini dumbu rangu rine nzara? Ndinonofara seiko vana vasiri kuenda kuchikoro? Ndinofara seiko?
Mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vanoti ivo mukutarisa kwavo vanoona pasina chikonzero kana chimwe zvacho chingaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvifarewo pazuva iri.
Mufaro hamuna muZimbabwe. Tinocherechedza sei zuva remufaro imo muZimbabwe musina kuremekezwa kwekodzero dzevanhu?
Asi gurukota rezvekugara kwakanaka kweveruzhinji muZimbabwe vaPaul Mavhima vanoti bazi ravo riri kuita basa rakanaka kuitira kuti vanhu vave nemufaro muupenyu hwavo.
Isu sebazi ndisu tinoenda kunodzimura kushushikana kungave nevana veZimbabwe. Saka basa redu guru nderekuunza mufaro kune avo vangasurikirwa pamusana pekuti zvinhu zvavaomera. Ndisu zvakare tinopa chikafu kune avo vanenge vachaya chikafu nyangwe kukange kwaita drought.
International Day of Happiness rakatarwa muna Chikunguru 2012 neUnited Nations General Assembly kuti ringe richicherechedza musi wa20 kurume gore rega rega senzira yekukoshesa mufaro muvanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Migwagwa yemuSouth Africa yanga isina vanhu nhasi uye mabhizimisi nemahofisi mazhinji zvanga zvakavharwa sezvo zvizvarwa zvenyika iyi zvichitungamirirwa nebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF zvange zvichiratidzira. Bato rinopikisa iri rinoti riri kuda kuti mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vasiye basa richiti vakundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye vachivapomerawo mhosva dzekuita zveuori. Hurumende yeSouth Africa yabva yaendesa mauto nemapurisa migwagwa ichiti iri kuda kudzivirira mhirizhonga. Hurumende yavaRamaphosa yatiwo veEFF vari kuda kupidigura hurumende. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika makumi masere nevanomwe. mukuzeya nezvenyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda, kuti tinzwewo maonero avo.
Chirongwa chekuvharwa kwemuzinda wemuZimbabwe ne kuratidzira kwevanhu veEFF zviri kunyatsokanganisa chaizvo.
Chirongwa ichi chakanganisawo zvizvarwa zveZimbabwe nemhando dzipi?
Nzvimbo dzakawanda dzavharwa, saka pane vana veZimbabwe vanofanirwa kuenda kumuzinda kunobatsirwa nhasi, asi vatadza kuona rubatsiro iroro nokuti kwakavharwa, uye mangwana iholiday muno muSouth Africa, uye nechitatu muzinda weZimbabwe ungati unoshanda kusvika na12. Saka ivhiki ratoshata chaizvo kuvana veZimbabwe, zvikuru savari kuda kugadzirira kuti vanogona kunge vachidzokera kuZimbabwe muna June kunoyi, sezvo mapepa EZEP achinge asingazogadziriswi.
Tingadewo kutsvaga kuti vanotadza kubatsirwa nekuda kwenyonga-nyonga iripo iyoyi vanozodini. Zvinositora nguva yakareba sei kuti vagone kubatsirwa kumahofisi iwaya?
Kuti munhu awane mukwana wekuti abhuke zvinotori chinhu chinonetsa, nekuti vanhu vanomuka vachipamhiridza kazhinji kazhinji vachitsvaga kuti vawane iyo sloti yacho iyoyo kuti vaende ikoko. Saka tizive kuti vanhu vachakanganisika nhasi namangwana nechitatu, nekuti zuva rinoshandwa inokusvika na12 chete, kuti vachawana umwe mukwana riini ichatongo yakareba chaizvo, zvokuti tichaona kuti vazhinji vachatotadza kuwana mukana uno, kuti vamwe vanobva kure kuna naDurban uko nekuti kunongori nemizinda miri chete muno muJoburg nekuCape Town. Saka vanhu vangafanirwa kubva ikoko kuti vakumbire vazowana kubatsirwa. Zvichavanetsa nekuti kumabasa havazogoni kutenderwa.
Kurudzirewo yamungape kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviite munguva ino ndezvipi zviri muSouth Africa?
Chatiri kurudzira vana veZimbabwe panguva yakadai ndechokuti vagare kumba, vaone kuti havapindi murodhi, nekuti kana vachinge varasikirwa nemidziyo yavo nenyaya yekuratidzira kuri kuitika, zvinoreva kuti hakuna kwavachaiona zvekare. Zvikuru saiko zvino sezvo vasingazivi kuti vachaita sei kana vasina kuextenderwa mapemiti avo, vanenge vafunga kuti vatore mudziro vaina vadzokere kumusha. Saka munhu anogona kuti achinge ashanda makore 10 chaiwo, mudziyo yobva yarasika pekupedzira, odzoka kumusha achisina chinhu. Saka tinokurudzira vana veZimbabwe kuti ngavagare vari safe, vagare kudzimba, vasangobuda vachifamba famba. Kana munhu achinge azobuda apinda murodhi zvezvo kuti aiwa patori nezvakaoma zvaita kuti vabude, nekuti kana vakasadaro vanozviona vapinda mumatambudziko uye vasina kugona kubatsirika. Nekuti hapana chazovabatsira, nekuti zvinhu zvinorasika nenyaya dzekuratidzira nemainsurance chaiwo hapatare.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda, vachitaura vari parunare kuJohannesburg, naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vakanzi nedare reInternational Criminal Court kana kuti ICC vasungwe vachipomerwa mhosva dzehondo dzekuponda nekupamba vana vemuUkraine vachivaendesa kunyika kwavo vari kuenderera mberi nemisangano yavo nhasi. Vari kuita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping, avo vari kushanyira kuRussia. Mukuzeya nezvedanho rakatorwa neInternational Criminal Court rekuti vaPutin vasungwe, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Zvakataura koti theICC ndezvekuti Putin vanokwanisa kumira pamberi pekoti vachitaura nyaya dzemacrimes against humanity, kunyanyanya nyaya yavo yavari kupomerwa yokutora vana kubva kuUkraine vachivaendesa kuRussia. Izvo zviri kunzi it's an international crime yokuabducta vana zvakadaro. Saka izvi zvinhu zvinokwanisa kuitwa nedare ICC ichitedzawo yatingati Rome Statute.
Zvamira zvakadai, chii chinozoita kuti kana pachizonzi vaPutin vasungwe, vanosungwa zvazonyatsoita sei?
Pari zvino Chiri kuitika ndicho kuti inyaya Putin inyaya iri a bit yatingati unique pakuti iyo Russia yakabuda mu Rome Statute yatingati ICC and Paris you know technically haizi under yatingati jurisdiction ye court because vakabuda muna 2016 but zviri kutaura manje dare ndizvo kuti hazvina basa izvozvo vari kutarisa inonzi article 27 iyo inotaura kuti hazvina basa official position yenyika tichierana nenyaya dzekuva part yatingati Rome Statute as long as crime iri kupomerwa iri crime inokwanisa kutongwa nedare saka court ndozva iri kuteka into consideration saka parezvino you know, zvakamira kudai so the only way yekuti nyaya iendere mberi hunge va Putin nevamwe vari kupomerwa mu nyaya iyo vauya before dare because iri dare re ICC arikwanisa kutonga vanhu vanenge vasipo before them saka taona kuti paiswa ma warrant of arrest kuna va Putin nevamwe vavo vari kushanda navo
tinoona kuti va Putin takaona vachibuda imomo mu Russia vachienda ku Crimea zvinhu zvakadai zvinenge zvisiri kuzvidza here mutongo uyu
ndiko kuzvidza chaiko chaiko because ivo va Putin vari kupokana nazvo vachiti iro dare haritori rokwanisi kuti vasungwe nekuti iwo havazi part of that Rome Statute saka iwo kufamba kwavo kufamba kwokuda kuzvidza zvikare and uyezve Russia toziva kuti it's part of the Security Council and inodyidzana nana China and vana China zvekare their attitude towards the court was a carry yakuda kungofanya ne Russia saka muchiona vachidyidzana kudaro but parezvino apa hapana zvinokwanisa kuita China nekuti decision haina kubva ku Security Council yabva kudare chairo chairo rapa this decision yokuti va Putin vasungwe nema independent judges ariko parezvino kufamba kwavo kwari kuita kunogona kuri kokuda kuzvidza but vakafamba vachipinda kudzimwe nyika dzinenge dziri part of the Rome Statute vanokwanisa kusungwa
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga
tine urombo vatereri asi iko zvino regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF rinoti Africa yakasangana nedambudziko guru rekushomeka kwemvura yekunwa yakachena. Sangano iri rinoti vana vanosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190 million munyika gumi dzemuAfrica vakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura. Nyika idzi dzinoti Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote d'Ivoire, Guinea, Mali, Niger, Nigeria ne Somalia. Vamwe vevana ava vakatarisanawo nedambudziko rehondo rinobva rapa kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Vabereki vakawanda vaungana nevana vavo pachipatara cheVictoria Chitepo Hospital kwaMutare kuti varapwe chirwere chekuzvimba guvhu kana kuti hernia. Kazhinji vana vane chirwere ichi vanonzwa kutsva kana kurwadziwa, kutadza kumedza nyongo uye kurwadziwa pachipfuva. Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Vabereki vanga vari pachipatara ichi vataura neStudio 7 vati vari kufara zvikuru sezvo vati havana zviuru zvemadhora zvinodiwa kuti varapwe. Mumwe ange ari pachipatara ichi ndiamai Clara Svotwa vange vachirapisa mwanakomana wavo.
Hatinonzwa kufara chaizvo nekuti takanga tatadza kukundikana nekushayiwa mari asi patakanzwa chirongwa ichi takanzwa kufara kuti tanga tiri pakutambudzika nevana vedu tisina vanogona kutibatsira nemachajisi anodiwa mumahospital.
Izvi zvatsinirwa nemumwezve mubereki vaiti vamax gauke vange vaine mwana wavo mukomana ange akamirirawo kurapwa.
Programu yakanakisa chose, yanga yati tinonokera kuzi vana vazhinji vari kurwadzirwa nenyaya yenyaya iyoyo. Tatongoti dai hurumende iramba ichiita maprograms akadai regular, tisamirire kuti pagore pagore kuti vana vakawanda vakwanisa kubatsirwa. Sazongoti panoita gore 1 tozosvika vanhu vakawandisa, but ingoti vanhu vakasvika mwabva kurasarara panzvimbo angoti akabatsirwa odzokopiwa zvinhu zofamba nekukurumidza.
Vamwe vabereki vakaita samai Matone Saviriri vanoti vakabva kuHarare svondo rapera vachitevera urongwa uhu.
Tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chekuitirwa vana vedu pachena kachakanaka, nekuti kunana chiremba zveshuwa vari kudhura. Kuti mwana anoitwa operation iyoyo kunogona kuda 1000 chaiyo. Saka tiri kunzwa kufara. Asi nekuwanda kwakaita vanhu panapa, takauya musi weThursday tikanyoreswa mazita, but nhasi Monday hatisati tatombotorwa for screening. Saka hatizivi kuti tichapinda here kana kuti hatipindi. Kubva kuHarare nezuro takatorarira muno. Izvozvi mwana ndauya naye atorovha kuchikoro nekuda kwekuti tiuye naye kuti azooperatwa.
Mumwe wevana chiremba vari kubatsira paurongwa uhu ndiDr Precious Mutambanengwe, vanoshanda vari paSalim Gabe Hospital kuHarare.
Tiri vamwe vevashandi vanobatsira vana nekuita maoperation. Saka panapa paVictoria Chitepo Provincial Hospital takaunganidzwa neMinistry of Health of Zimbabwe, zvichisanganisira neWHO iri kutibatsira nemamwe mapartners edu anosanganisira iyo Celebration Health. Vanoda kutibatsira kuti tisvitse rubatsiro urwu rwekurapa vana vane condition inonzi henia. Dambudziko iri ndere kuzvimba paguvhu kana pamwe panozvimba kuzasi. Saka operation idzi tinoda kubatsira vana vanosvika 100. Chero tichiziva hedu kuti dambudziko iri vana vacho vakawanda vanopfuura mathousands vari kuda rubatsiro urwu. Chinangwa chedu chichienderana nechirongwa cheministry chekuedza kuti vanhu venyika yeZimbabwe waone rubatsiro zvichienderana nemaoperation nekutwa maoperation nekukotsiriswa. Saka chirongwa chedu ichi chichange chiripo kubva musi wa20 March nhasi uno kusvika musi wa24 March. Tikuda kuedza kurapa vana at least 100 munguva iyoyo.
Chiremba Mutambanengwe vanoti urongwa hwavainahwo ndehwekubatsira vanhu zana chete, kunyange hazvo vanhu vauya neuwandu hwavo. Vaendera mberi vachiti basa iri riri kutungamirirwa nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization WHO, hurumende yenyika yeJapan, sangano reCelebration Health pamwe chete nebazi rezveutano. Chirwere ichi chikasarapwa kwenguva yakareba chinogona kukonzera rufu sezvo ropa rinenge risafambe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemaprimary elections muZANU-PF, CCC nemamwe mapato anopikisa uye kuratidzira kwaitika muSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kwetedze kuumba hurumende yemubatanidzwa. Vanhu veMuzimbabwe vanonzi vari pakati pevanhu vasina mufaro pasi rose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyaimina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.